When me link up like
hey,
it's a
fighting,
I swear.
Hey, watch how they done do it.
Analog.
Tyson, but I would have a fun till the next day. Last thing they got for now on the phones I could do today. But when I'm tripping, she went out gaira, gaira. Kana kuti wewe wakunyanya kushkaira. Kana zvapera, taura zvokubayiwa moyo ndatojaira kuzonosha. Ndakatomboitwa zviri wese, ndakatombodzorerwa reverse, ndakatombochinjirwa address. Saka ukandoona ndaenda, ndaenda. Hanchadzokei, hanchadzokei. Zvaunazvo zvangu zvese. Pisa zvako, I don't care. Cause hanchadzokei, hanchadzokei. Zvaunazvo zvangu zvese. Pisa zvako, I don't care.
My way, my way. My way, my way. Ndakachema zvakana. You used to be my mango. Vanhu vaitondipa sando. Ndanga ndatoita mato. My way. Hanchatoka. 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 Panguva yandekudai wewe wandikava sebora sebora. Amai ndakatenge ndavaudza iwewe uchava murora. Wakandisiya pachena chena.
Hanchatoke. Zvaunazvo zvangu zvese. Pisa zvako, I don't care. Cause hanchatoke. Hanchatoke. Zvaunazvo zvangu zvese. Pisa zvako, I don't care. Inzwaka wangu. Saka ukandoona ndaenda, ndaenda. Hanchadzoke. Hanchadzoke. Zvaunazvo zvangu zvese. Pisa zvako, I don't care. Cause hanchadzoke. Hanchadzoke. Zvaunazvo zvangu zvese.
Push your life.